Kwazwai.
Muri Zimbabwe, ndinomukamuchira chirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurai, svondorega-rega, ini ndiri Maipove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro namuzvare Beatrice Savatye vesangano reRoots. Sangano iri rine chirongwa chekubatsira vanhu munyika. Panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chelockdown pamusoro pechirwere checoronavirus. Mishare Beatrice Savatye ndinomukamuchira muchongwa chedu chevechidiki. Zviri kufamba here sesongo?
Ndiri nice, zviri kuenda mani.
Aiwa, tiri nani. Ngatimbobatai nyaya yezvechirongwa chenyu sesangano reRoots. Mungatiudzawo zvizhinji here pamusoro pezvechirongwa chamuinacho izvozvo?
Ndinotenda, chirongwa chatiri kuita isu seRoots ndechekuti tibatsire vanhu vari mumacommunities matinoshandira vari kuafektwa necoronavirus, nekuti iye zvino takapiwa kuti tinge tiri mudzimba tisafamba-famba for 21 days asi tozati pa-21 days idzodzo pane varwere vedu, pane vatana vakwegura, pane vechidiki, pane vakaremara vanoafektwa nekunzi vagare mumba 21 days izi, nokuti ivo vanowana raramo yavo pakuenda kumabasa ano emaoko avanoenda mazuva everyday. Kugara kwavakaita mumba yezvino, vamwe vacho vakapinda pakangotaurwa chirongwa chochi kunzi chaakunzi vanhu tigare mumba 21 days. Pane vamwe kuti vakanga vasina mari yekuti vafanotsvakawo cheuviri chekuti pa-21 days izvozvo vabatsirikane. Saka ndivo vatiri kufamba tichibatsira kuti iye zvino takaenda kubhindura tikabatsira vakatogura vamwe gugu vakakabatsira vane vazukuru 7. Vazukuru ava pavatatu vacho vanorarama neutachiona weHIV and tinongoziva kuti kana mwana neutachiona weHIV ari pamapirisi ake anofanira kunge achidya zvakanaka zvinoita kuti muviri wake unge wakavakikana. Ndivo vamwe vanhu vatiri kubatsira ivavo.
Mambobata nyaya yelockdown apo vanhu havasi kungobvumidzwa kufamba-famba munyika handleti vari pakati penhengo dzeze vanhu vanonzi maessential services. Imi sesangano, chirongwa chenyu muri chifambisa sei? Mune vanhu vamuri kushanda navo here?
Hongu, chirongwa chedu isu tiri kufamba takabatana neiyoyo department yesocial services. Ndivo vari kutotibatsira kuti tizive munharaunda dzavanoshandira nemacare worker anonzi masisters at home vanenge vari munharaunda munogara vanhu imomo. Ndivo vanotoziva kuti pamusha uyu panogara vanhu vakadai vane dambudziko rakati. Vazhinji vamwe vatakabatsira vari kurarama nedenda akasiyana-siyana, vamwe vane madiabetes, vamwewo vari kurarama neutachiona weHIV vakasiyana-siyana. Saka tiri kubatsirwa kuti tinyatsoenda pacho pekuti patinosvika munhu anenge ane dambudziko chairo rechanonzwa kuti ndabatsirika.
Muzvare Savatye, sangano renyu reRoots rine chinangwa chekusimudzira vanhukadzi munyika. Chii chakaita kuti musarudze kushanda nemunhu wese, munhurume kana munhukadzi?
Tichitanga kuita basa iri, takaona kuti madzimai nekuda kweizvozvi zvecoronavirus, izvozvi zvelockdown zvaitika, vaakuita yatingati increased burden. Patakatanga takatanga tichingotire madzimai basa ravari kubata ringe rinotirerukei, but tazopinda mumacommunity munharaunda ndokuona vanhu vakasiyana-siyana vakwegura ivavo vana baba sevanda paimuenzaniso wekuti vakanga vari pauche havana munhu wanogara naye mudzimai wavo akashaya. Saka havana munhu anovabatsira panguva ino yelockdown. Ndivo vamwe vatiri zvakazika kuti mibatsiro yedu yakanakana nemadzimai zvizhinji, asi tikawana vamwe vane dambudziko rakanyanyisa-nyanyisa rinoda rubatso hatingavasiyi.
Aiwa, takunzwai zvakanaka muzvare Beatrice Savatye, tinotenda zvikurusa nekutora nguva kuvanesu pachirongwa chedu.
Tinotenda mukoma mai.
Muri Zimbabwe tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus. Tine urombo kuti hatikwanisi kukupai chirongwa ichi semazuva ose, sezvo tiri kukupai chirongwa ichi tiri kudzimba dzedu nepamusana pechirwere checoronavirus. Zvisinei, ngatisanganei pachirongwa The Connection muineni Mike Hove nemusi wechipiri. Vanoda kundibata ndiripo paTwitter nepaInstagram at BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Anokuonekai nemufaro, ndine wenyu Mike Hove, mhuri yeZimbabwe. Bye bye.